Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 15, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nhengo dzeCCC dzakasungwa kunyatsime dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Nhengo yese muZimbabwe mwene wayo ndichiti. Saka unyange uri mukuru weopozisheni, uri mukuru weburial society, uri mukuru wamashokoteri nekudai izvizvi lendi yaunenge uchishandisa yese unenge wakatoipuwa napresi. So havagoni kuti vatoropodze kuti vamunzira wapuwa lendi napresidendi.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba votaura nezvekupiwa purazi kwemutungamiri weMDCT vaDouglas Mwonzora. Tichaziyawo nyaya yeZimbabwe yekuda kudzoka mugungano reCommonwealth. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rapa nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change gumi neina mukana wekutongwa dzichibva kumba zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa kunyatsime dzichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Frank Chikore anotipa zvizere zvaitika kumatare.
Mutongi wedare repamusoro vamuna matomutevedzi vatura mutongo wekuti vasungwa ava vabhadhare mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora ari maRTGS kana kuti 50,000 pamunhu wega wega, uye kuti vagare pakero dzavakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya iyi yapera kunzwikwa mumatare. Vamutevedzi vati vasungwa ava vazvipire kumapurisa ari pedyo navo kaviri pasvondo kudzamara nyaya yapedza kutongwa, uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi. Vakafano bata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vati vafara kuti vasungwa ava vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti nhengo dzebato ravo idzi dzaifanira kunge dzakaburitswa muusungwa kare kare. Nhengo idzi dzanga dzave nemazuva zanane anoraudzira dziri muusungwa.
Nyangwe hedu tichiti hongu zvaitwa ndozvaifanira kugara zvaitwa kudhara, saka haisinya yekuti tingapembere zvakanyanya, uye tine dambudziko zvakare kuti Honorable Jobs Sikala vachiri mujeri, Felix Biri achiri mujeri, vese ngavasunungurwe. Asi kana munhu asungwa nyangwe achinzi ndewetrokosi ngaangopiwa bail pakutanga zvatinongoona zvichiitwa kune vamwe vanhu vasiri vetrokosi.
Vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kufa kwakaita imwe nhengo yeCCC muzvare moBlessing Alley avo vakazowanikwa mutumbi wavo wave kuora mushure mekupambwa kwavakaitwa neinofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba avo vakabvuma mhosva yekuvapamba nekuvaponda. Zvichakadai, kutongwa kwenhengo mbiri dzeparamende dzeCCC dziri kupomerwa kukurudzira mhirizhonga iyi vaJob Sikala navaGodfrey Stole, uko kwanga kwakatarisirwa kutanga nhasi kwatadza kubudirira mushure mekunge magweta ravastole vaOliver Marwa vaudza dare kuti vanoda nguva yekuongorora vhidhiyo inonzi nehurumende ndiyo yaichashandisa pakutongwa kwenyaya iyi kuroverera vastole. Nekune rumwe rutivi, rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti vave kuda kusvitsa chikumbiro chitsva chekuti vasikala vatongo vachibva kumba kwavo vachiti pane zvachinja kubva vasikala pavakambonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaBhamu vakumbira dare kuti chikumbiro ichi chizonzwikwa nemusi wechishanu vachiti gweta advocate Tavani Mpofu ndivo vave kuzokakavara nyaya iyi mudare.
Nyaya yanga ichifanira kutongwa muzuva ranhasi yapfuudzirwa mberi ichazotongwa musi wa24 November.
chikumbiro chasvitswa nemagweta avasikala nechishanu chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo ichi chichange chave chechipfumbamwe kubva zvavakasungwa. Zvikumbiro zvese zvakambosvitswa kudare ramagistrate nekudare repamusoro rehigh court zvakaraswa nematare. Zvichakadai, mhuri yamuzvare Ali yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti vasikala avo vanovegweta ravo panyaya iyi vanofanira kuburitswa mujeri nechimbi chimbi. Hanzvadzi yemufi vaWashington Ali vashora hurumende yavamunangagwa nekushungurudza vasikala nedzimwe nhengo dzetriple C pamusoro pekupondwa kwakaitwa hanzvadzi yavo, asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 kuti havapindire pane zvinoitwa nematare nemapurisa. VaAli vatiwo havasi kufara zvakare nekuti havasi kuziva kuti mutumbi wehama yavo uri papi zvichitevera kutorwa kwawakaitwa nemapurisa mushure mekunge muzvare Ali vawanikwa vakapondwa. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vati varida kutanga vataura nemapurisa vasati vapa mashoko avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vanoti kupiwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora kuedza kwehurumende kupomodza gakava nevanopikisa kuti nyika ifambire mberi. Hurumende inoti vaMonzora ndiwe mukuru wemapato anopikisa mudare reparamende uye vanofanira kubatwa zvine chiremera. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 navaCharamba avo atanga kubvunza nezvekupiwa prize kwakaitwa vaMonzora nehurumende.
Hameno kuti chino wari kutaura nezvacho ndechii ichocho. Nendi yese muZimbabwe mwene wayo ndipresident. Saka unyange uri mukuru weopposition, uri mukuru weburial society, uri mukuru wamashoko ese nekudai izvizvi, nendi yaunenge uchishandisa yese unenge wakatoipuwa napresident. So havagoni kuti vatsoropodze kuti vaMonzora vapuwa nendi napresident vasingatsozvitsoropodziwo pachavo pakupuwa lendi yavakakura vari nyange iri zvayo yekumaruzevha uri yekuma-A2 fund yese lendi yese munyika muno nezindeyapresident.
Saka vaMonzora vapinda sei apa vaCharamba ivo vari vebato rinopikisa vanozowana sei munda?
VaMonzora vangave zvavo opposition league asi chokutanga ndichekuti chizvarwa chemuZimbabwe vanokodzera kupuwa munda sekupuhwa kunongoita munhu wese. Hazvizi hazvina basa nekuti uri kubato ripi, nekuti chikamu chekugova nyika chikamu chakanangana nevana veZimbabwe. Tisingatarisiri politiki dzavo, tisingatarisiri ruvara rwavo, tisingatarisiri nzeve dzavo kuti urere kana kuti ipfupi. Aiwa, tinongopa munda kana uchinge uripo nekuti uri chizvarwa cheZimbabwe. So apa hapana nyaya zvapapa, ngavarege zvavo kupedza nguva kuswera vachitenda bhondo rakaoma.
Ko vanotika minda iyi inenge inongopiwa kune vanenge vakariregera bato reZANU PF nevashoma vanopikisa vanenge vachinzi vanodyidzana nebato riri kutonga kana kuti nemutungamiri wenyika?
Hameno kuti vanoziva muri management iye akapuwa prize nguva yandakapuwawo iyi. Ini ndaandiri kuZANU PF iye ari kuMDC asi tese takapuwa mapurazi nobva tagara takainzana zvairere chii. Ivo vachangirai chaivo chaivo, vanga vaine munda kunyazura, munda wanga warimwe wanga warimwa wevhu ranga riri rapeke. Saka vanga vamuzani here naivedue vamwe vari kunze kwenyika hatomboziva kuti poritiki dzavo ndedzei asi ane munda muno. Ko varungu vari paminda hapana umbowo kuti vanosapota ZANU PF hatomboziva kuti vanovhota sei. So handifungi kuti apo pane nyayapo. Chakangoitika chete ndechekuti mtagoka zvedu muhistori pakatorwa ivhu pane vamwe vanga vari kuopposition vaifunga kuti idambe.
Munorevei apa vaCharamba mungatsanangura?
Vaifunga kuti murunga hanzi arwo, ndokubva vafunga kuti zvichakonga zvichadzokera shure, ndokubva varamba minda. Ivo vatamisa vari papa vakaramba minda, vakaramba matsaka vakapuwa navagomi. Ndingatokana vange vachida kupikisa ndavauye pamhepo tichitaurira neizvozvo, vakati ina handidi handitori zvinhu zvokubva ndozvavakataura ivo. Havana kubva kuti irifa rechi irifa renyika. Saka ipo zvinoizvi chaakunetsa mange ndechekuti vanoona kuti ZANU yatsunga, ende ZANU ndeyekutsunga makore ese. Chayatara yatara, right? Vana kuti zvabudirira. Vakuita chimuramba mhuru kunokumbira minda yavakanga varamba.
Asika vamwe vanoti ukazobuda musangano zvatakaona vamwe vakaenda muupoteri muvanga vakuda kutorerwa minda hazvizoite mutauro here izvozvo vacharamba.
Panotongoita mutauro kana ukaenda kuupoteri uchitsoropodza zvinangwa zvechimurenda zvinangwa zvenyika. Tomboti waenda kuupoteri waakukumbira masanctions munyika yako. Iyo nyika yacho waroda kuti irwadziswe yokupai zvira yekuti usanisi.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichaenderera mberi nehurukuro iyi mangwana tichibvunza vacharamba kuti mutemo unobvumidza here nyika kupa vamwonzora kana anenge ari mutungamiri wemapato anopikisa zvinhu zvakaita semotokari. Chikwata chesangano reCommonwealth icho chiri munyika kuzoongorora kuti Zimbabwe yodzorwa musangano iri here kana kuti kwete chiri kuenderera mberi nemisangano yacho uye nhasi chasanganawo nebato rezano PF nemamwe masangano. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vanoti hapana chakaipa kuti Zimbabwe idzorerwe mugungano iri asi inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu. Vatavan Mulambo avo vanogara kuchipinge East ndemumwe anemuonero uyu.
Iro chakaita kuti vambobuda vachagadzirisa nyaya dzeviolence, nyaya dzekupisira vanhu nedzekuita sei, hope kuti vanoacceptwa asi havachazozviiti. Sazvinotibatsira pamaelection etakatarisana wa 2023 kuti even wakaitwa readmitted mucommonwealth havakwanisi kuzorova vanhu.
Mukuru wesangano rezimbabwe human rights ngo forum iro raita hurukuro nechikwata ichi Dr Musa Kika vati vanotsigira kudzokera kwezimbabwe mucommonwealth. Asi
izvo zvinofanira kuitwa mushure mekunge tazadzikisa zvatatemerwa necommonwealth kuti tizadzikise zvikuru sei maererano nesarudzo dzinogamuchirika, kuremekedza kodzero dzevanhu, kuremekedza bumbiro redu remutemo, nekutongwa kwevanhu zvakanaka. Saka isu tiri kuti maconditions mazhinji anga aripo akaita kuti Zimbabwe isuspendwe tekutanga ichizowithdrawa mucommonwealth haana kunyanya kuchinja takatarisa zviripo pari zvino.
Dr Kika vaudza Studio 7 kuti havashamisiki kuti nhengo gumi dzeCitizens Coalition for Change idzo dzange dzave nemwedzi mishanu dzichinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yadziri kupomerwa yekukonzera mhirizhonga kunyatsime dzapiwa mukana uyu nhasi nekuda kwekuti chikwata checommonwealth chiri munyika.
Hongu tinotarisira kuti bhewo inge ichipiwa nekuti ikodzero yavo asi timing yacho.
Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire panyaya dzinenge dziri kumatare. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati zvakakosha kuti vatori venhau vashande vakasununguka commonwealth isati yambundira Zimbabwe.
Takatarisira kuti pave nokusununguka pakufambiswa kumashoko kusanganisira zvine chokuita neiya inonzi social media.
Mutauri weMDC Alliance vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda chose kuti Zimbabwe ipinde mucommonwealth nekuti iri kurasikirwa zvikuru.
Tichange tichibata zvakati wandei pamapresentations edu boka iroro zvinosanganisira zvikuru kodzero dzevanhu dzinosanganisira zvikuru zvinozokuita nesarudzo.
Mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo richazivisa vazhinji parimire munguva inotevera.
Issue a statement and I think media yese ichakopa kuti izvekuti position iri yakamira sei.
Mukuru mubazi rezanu PF rezvekuburiswa kwemashoko vachafadzwa mugwadi vati
taura ivo kuti zveshuwa zvimwe zvacho zviri kukonzeresa kuti basa risafamba ndezvekuti musangano wecommonwealth kuti nyika idzorerwe nyika dzose dzinofanira kuwirirana dziri 56 oroma asi panyika dzose kune shanu chete dzinosanganisira nyika yebritain yakatiisira zvirango zveupfumbi neaustralia necanada nenew zealand idzo dzinenge dziri kugunununa kuti Zimbabwe isadzokere mucommonwealth.
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika zvakare vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vabeke zela gumbo vaudza Studio 7 kuti
kune mabenefits akawanda pane ma students edu anenge akupindawo mucommonwealth scholarships plazi mamakets anenge aripo anenge Zimbabwe inenge yakwanisa kupinda mamakets ari mukomonwealth.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiri wechikwata checommonwealth muzvinafundo Louis Franceske. Vaimbove mutungamiri wenyika varobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mukommonwealth mushure mekunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Asi zvichitevera kupidigurwa kwehurumende yavamugabe, vamunangagwa vakaita chikumbiro kusangano iri kuti Zimbabwe idzoke, izvo zvazoita kuti Commonwealth itumire chikwata ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Klinika yekanzuru iri mumusha wembare Edith Opperman inonzi yave diki zvakanyanya pachitarisiswa uwandu hwevanhu vanobatsirwa panzvimbo iye. Kanzuru yavimbisa kuti ichagadzirisa dambudziko iri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekushanyira kliniki iyi nhasi kunobatsirwawo vanenge vakazvitakura, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati kliniki iyi iri kubatsira vanhu vakawanda zvakanyanya, vakati vanoshushikana nemadzimai akazvitakura anenge akamanikidzana mukamuri imwe chete. VaMafume vati sekanzuru vachaona kuti klinika iyi yavandudzwa kuburikidza nekushandisa zvivakwa zvekanzuru zviri pedyo neklinika iyi zvekata nepadget house.
Sababa mukuru wemusha ndaona zvakafanira kuti mabuilding ari pasite nekliniki anova iwo anonzi cutter house nepadget house. Makurukota anotonga kanzuro vanofanirwa kutarisa kuti mabuilding iwawo akonvetwe aitwe mahospital.
Vati zvivakwa zviri kushandiswa nevanhu vasina chavari kubvisa kukanzuru.
Mabuilding iwawo akangogara asina mari yaari kuunza kukanzuro. Akangogara ari kuda kutotorwa nemharapatsetsetse dzinenge dzichitora upfumi hwevanhu.
Dzinofungidzirwa kuti nhengo dzebato reZANPF dzinogara kupomerwa mhosva yekushandisa zvivakwa zvekanzuru zvisiri pamutemo zvichitora mari. Asi bato iri rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mukoti mukuru anoona nezvekliniki iyi pamwe nemamwe makirinika ekanzuru kumusha weHopley, Waterfalls, Headfields, Acadia neSunningdale kana kuti District Clinical Matron amai Lorraine Mukwemu vati vanoona vanhu vanosvika zviuru zvina pamwedzi wega wega, uyewo pakirinika apa panobatsirwa vana vanodarika mazana mashanu pamwedzi.
Musha mukuru onzero tinode tuite musha mukuru it's a central point. Mabhazi ese even anobva kureserva anouya muno mumbare, saka vanorwadziwa vanenge vakazvitakura vanopfuura vanopesera vaapano. Kwozoita futi kiriniki yedu iyoyi yematenesi ndiyo yega takatarisa mumbare mese muno, saka vese vanenge vakakomberedza vanouyabano. Tinosunungusa madzimai anosvika 400 kana 500 pamwedzi. Chipatara chino pamwedzi chaipo tinoona about 4000 pazuva, tinangoti about 400-500 kuve kurwara.
Vachaki Makaza vanova sachigaro wekomiti inomirira vagari munyaya dzezveutano vatambira nemufaro mashoko avamafume ekuvandudza kirinika iya.
Arwa nameya zvekuti cut house nepaget kuti zvive part of the clinic. That's it. Ndozvo zvatakamirira nguva yese.
Amai Linda Sherekete mugari wemumbara vachangobatsirwa vanga vauya nemwana kukirinika wabvumawo kuti nzvimbo iyi yava kuda kuvandudzwa.
Kesi yadiki kumateneti chakusha kwaiti kana tasununguka hakuna kunyatsotambanuka, tinenge takatsikinyidzana ikoko, vanhu vari kubara vakawandisa. Saka matoilet chavo mabathing rooms acho haasisiri clina kuti hakuti tiigedzere imomo.
VaMafume vashanyirawo kirinika yeNazareth pamwe neemabvuku vachiti ishuviro yavo kuvandudza makirinika ekanzuru kuti avewo nemishina yechizvino zvino nepekugara pevarwere pakanaka. Ndakamirira Studio 7 kumbare muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zvinokwanisika kumisa hondo pakati penyika yavo neRussia Kana nyika dzose dzambomira kurwisana uye Russia yadzosera Ukraine matunhu ose nyika iyi ayakapamba. Vazelensky vataura mashoko aya padande mutande kumusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 uri kuitirwa kuIndonesia. Mauto eUkraine akatora guta rakakosha zvikuru renyika iyi reKherson rainge rapambwa neRussia. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati kutorwa kweguta iri neUkraine kwakakosha zvikuru muhondo iyi. Vazelensky vakashanyira guta iri nezuro. Muzinda weWhite House watiwo mukuru mubazi revasori muAmerica vaBill Benz vaitawo musangano nemukuru wevasori muRussia vaSergei Naryshkin vakayambira kuti vasashandise zvombo zvine muchatura wenyuklia. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi kumabvazuva kweDRC pakati pemauto ehurumende nevechikwata chakaipandukira cheM23 mudunhu reNorth Kivu. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu zviuru zana nemakumi masere nezvisere kana kuti 188,000 vamanikidzwa kuenda muhupoteri. Sekuvimbisa kwarakaita svondo rapera kuti raizodira pamusika mapeni egoridhe emoso watunya ane mutengo wepasi uye uremu hwepasi pasi hwe1/10 yeounce anosvika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti mapeni aya ave kuwanikwa kumabhanga kuHomelink pamwe nezvitoro zveOrex kutanga nhasi. Izvo zvinotevera kutengeswa kwemapeni egoridhe makuru kutanga muna chikunguru wegore rino. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanoona kuuya kwemapeni madiki diki aya kuchipawo mukana kune veruzhinji vekuti vange vachikwanisawo kuchengetedza mari dzavo kuburikidza nemapeni aya.
I think idano rakanaka pakuti rinoita kuti vanhu vakawanda wawane mukana kunge vachitengawo magold coins aya seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza mari kana vachinge vachiinvesta. Munozva ine donzo rehurumende uye donzo remasustainable development goals rekuti hapana munhu anofanira kunge achisiyiwa leaving no one behind. Saka masmaller gold coins anoita kuti masmaller investors or even maordinary citizens anenge achidawo kutenga magold coins akwanise kunge achitengawo. Saka I think zvakakosha.
Uko mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamel wadzai mangoma vanoti urongwa uhu hwakanaka chose kana hwakaitwa zvakajeka, asi veruzhinji vanotya kuhutambira vakafunga zvakamboitika pashure apo hurumende yakaisa zvirongwa zvakatsvaira nekurovesa mari dzavo.
Urongwa hwakaita sehuhwo, all things being equal, pasina zvinhu zvakamboitika kumashure uku, urongwa hunenge hwakanaka and tinoziziva kuti varipo vanokwanisa kunge vachida kubhenefitawo muzvirongwa zvakaita seichochi chichaunzwa neRBZ vari muinformal sector mavenda. But sezvandambotaura kuti tinoita kuti vanhu vazotya zvirongwa zvakaita sezvizvi inauye zvinenge zvakamboitika kare. Ndofunga munotondera zvakaitika muna 2008 vanhu pavakazongoluza mari dzavo zvisina tsarukana. Mazhinji vemamembers edu vanenge vachityawo kudzokorodzeka kwezvinhu zvakaita seizvozvo. Saka inenge ingori kurudziro yedu kuMinistry of Finance neRBZ kumeka shuwa kuti mari idzi dzakaprotektwa, vanhu havazochemi machemere takaita 2008.
Asi munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi weZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siamyarira vanoti sevashandi vanotarisira kuti upfumi hwenyika hunovakwa pamwe nekudzikamiswa nezvigadzirwa zvinobva kumakambani emunyika kwete kuburikidza nezvirongwa zvakanangana nekudzimura rimi remoto nguva iyoyo chete.
Isu sevashandi tinenge tichitarisira kuti ikonomi yedu inoresponda kubva kuproduction yatinoproducer as workers, because tisu tinoisa mashoulders on the wheels. Saka tinenge tichida kuti kana ikonomi ichiresponda, store of value yecurrency yatinotambira inenge ichibva muproduction, ndo zvatinotarisira. Izvi zvekuda kuita firefighting yekuti mari yemushandi igowanikwa ichirestorewa value yayo outside productivity. Izozo azitipe raka jeka raka nakara mangwana ni kuti tunaona kuti tafamba famba pambera hapa unozvika zvonzi zvinzezi hazvichashanda.
Hatina kukwanisa kubata governor veRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe kuti mapeni aya atambirwa sei neveruzhinji. Asi banga guru renyika rakavimbisa kare kuti urongwa hwemapeni egoridhe uhu hauna hwaunosiya shure uye uchasvika nzvimbo dzose dzenyika. RBZ inoti kutenga mapeni ndeimwe nzira yekudyara nayo mari yakanangana nemunhu wese.
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero yemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere chinenge chichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Totarisa nyaya yeWorld Cup tine hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muDoha muQatar vaAtwell Manyenga vana.
Doha kwakamira zvakanaka chaizvo. Ndiri kuona kune yandingati muchirungu excitement, vanhu vakagadzirira. Inenge iri the first World Cup kuitirwa munyika yeMiddle East, saka vanhu vakagadzirira chaizvo. People are so excited and they can't wait for it to start.
Pane vatsigiri here vatotanga kusvika? Takaona dzimwe nyika dzatowanikwa dziriko ikoko. Muri kumboona vatsigiri venhabvu vanobva kuAfrica here vatotanga kusvika?
VekuAfrica handisati ndavaona, asi ndirikuona ndechekuti muAfrica macho munewo wakawanda vanoshandira muno, vanosanganisira wekuGhana. Ndakasangana nemumwe wekuGhana kwandakangoona anotogarawo muno mumhanga achiti they cannot wait. Ndakasangana newaibva kuti kuUganda, Nigeria, vatatu vaibva kuMorocco. Vazhinji vacho vanogarawo muno vanoshanda muno, saka ndofanga ndozvine advantage yandikatiwo in upper end Africa kuti vamwe vacho vanongoshanda muno, saka zviri nyore kuzowana muno supporters vanokwanisa kuenda kunoonawo mitambo iyo.
Munoona mitambo iyi ichizofamba sei semaonero enyu?
Semaonero angu, I think ichanakidza nekuti gore rino hapana atingati anganzi zvona ishasha sezvaitwa makore apera ekuzoti Germany yenge iri shasha, Brazil yaisikari neushasha neArgentina. Ndoona kunge zvinonzi kune dzimwe nyika dzakati wandei, izvikuru kunana South America kusingatarisi munhu wakawanda. Muchaona kuti kune nyika dzakaita sana Mexico inenge iriko iri kutamba ikoko nana Argentina, Brazil. Kune nyika dzakati wandei naSouth America vatambi vacho vanozozikanwa zvakanyanya, vamwe vacho vari muPremier League vanotamba zvakanyanya zviko. Saka ndikona kunge chatina kidzi achishayikwa kunzi angaite Holland. Ichionawo nyika dzakaita sana Belgium for example nevatambi vanotamba zvikuru, Germany, Portugal zvakamira zvakadaro. Iyo neAfrica zvakare misasa team yakaita sana Senegal naGhana. Muchona kuti vatambi vazhinji vanongo vari vanotambira kunze kweAfrica, saka think vanhu vakawanda vachatambira zvakanyanyisa.
Tinoona nzvimbo dzakadai sana Qatar kunombonzi kunopisa chaizvo, kwakamira sei pari zvino?
Pari zvino hongu kuri kupisa, asi kana zuva kuda kudoka kune kwanani ikona izvo matemperatures anana kuma 20 something kune kwanani. Asi chimwe chinhu chakangoona chakangondinakidza ndechekuti mastadium avo este ane maair condition, saka vatambi hazvowanepi nekuti kune mweya unotonhera chaiwo chaiwo. Unotoona mastadium nese uchienda kumadziro kwese kune kune mweya unongo uchipuridza vatambi nepakatara, saka ndoronge zvinonzi zvakanyanya nakadaiko. Izvakare chakagonawo ndechekuti tambi mizhinji haisi kutambwa masati vakaisa kumuri kwakutonhorera. Zvinova zvinhu zvakanaka zvikuru.
Vatu Manyenga vana, chizorva cheZimbabwe chiri kushanda kumakwikwi eWorld Cup 2022 kukata vachitaura naMavelas Musanganya wewe Studio 7 musakangano wachirongwa cheLive Talk chatinotaura nevechidiki apo tiri kutarisa makore mashano kubva papidiguru hurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe uye tichabatanidzawo nekuburitswa kwenhengo dzeTriple C muhusungwa. Kabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.